Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 12 gunyana 2022. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Mudaro tine matanho atiri kutora akasiyana-siyana, mamwe acho hatikwanisi kumataura pano, asi tine zvatiri kugadzira ndezvandingangoudze ruzhinji rweZimbabwe zvekuti hatisi kuzogarira maoko kuti ngazviende zvakadaro. Hazvisi kuenda zvakadaro, tichashanda kusvikira mafizi adzidziswa aendeswa panokwanisika kubhadharika neruzhinji rweZimbabwe.
Sangano revadzidzi reZimbabwe National Student Union rinoti richasvika kuvakuru vehurumende nenyunyuto pamusoro pekukwidzwa kwemari yedzidzo kotoro rino.
Chirongwa cheWFP Urban Cash Based Assistance Program chichakwanisa kungobatsira vanhu vanokwanisa kusvika ivo 10,000 pamwedzi. Asi tikatarisa gore rakapera, WFP yaikwanisa kubatsira vanhu vanosvika 360,000.
Sangano reWorld Food Program rinoti gore rino richangokwanisa kubatsira vanhu zviuru gumi sezvo homwe yaro isina kumira zvakanaka. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Munyori mukuru werimwe sangano revadzidzi reZimbabwe National Student Union vaBoris Muguti vanoti vachanyora tsamba yenyunyuto kuti itarise danho rakatorwa nebazi rezvedzidzo yepamusoro yekuwedzera mari yedzidzo mukotoro ino kutanga nekuUniversity of Zimbabwe. Mutsamba yakanyorwa nevakafanobata chigaro chamabharani mukuru pachikoro ichi kana kuti Registrar General Dr. Munyaradzi Madambi, mari yakawedzerwa kubva pamadhora zviuru makumi mashanu nematanhatu kana kuti $56,000 kusvika pazviuru mazana matatu nemakumi manomwe kana kuti $370,000. Mari yose iyi inonzi inofanira kunge yabhadharwa musi wa30 gunyana. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvedzidzo yepamusoro muzvinafundo Amon Murwira, asi vakamboudza dare reparamende kuti mari iyi haisi kuwedzerwa mumadhora ekuAmerica, vachiti chinongochinja kubhadhara nedhora remunyika riri kuramba richishaya simba. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaMuguti.
Takakatyamadzwa zvikuru tichiona University of Zimbabwe ichikwidza mari ichiisa zviuru nezviuru zvemadhora zvinopesana nezviri kuitika munyika muno, nekuti tichitarisa vabereki vedu mari dzavo hadzinambokwira. Tichitarisa varayiridzi vari kutambira mari iri pasi pe$200, asi tiri kuona zvikoro zvepamusoro zvinokwidza mari kuisa pamusoro chero kudaro. Nekudaro tine matanho atiri kutora akasiyana-siyana, mamwe acho hatikwanisi kumataura pano, asi tine zvatiri kugadzira ndezvandingangoudze ruzhinji rweZimbabwe zvekuti hatisi kuzogarira maoko kuti ngazviende zvakadaro. Hazvisi kuzoenda zvakadaro, tichashanda kusvikira mafizi adzidziswa aendeswa panokwanisika kubhadharika neruzhinji rweZimbabwe, nekuti zvikaramba zvakadai tinonzwisisa kuti vadzidzi vazhinji vachatadza kunge vachienderera mberi nedzidzo zvavo, nekuti hakuna mubereki anowana mari yakadaro kunze kwavo vapfumi. Asi zvimwe zvinonopesana nebumbiro remutemo wedu. Bumbiro remutemo wedu rinoti munhu wese ane kodzero yekunge achiwana dzidzo, asi izvi zvakuita kuti vana vevarombo vange vasingakwanisi kuenderera mberi nedzidzo zvavo. Nokudaro tichashandisa nzira dzose, kudare reparamende tichasvika kuna minista bazireje kuzeta musoro vamwe nemirwira zvekare tiri kusvika theni iko kuinvesti yeZimbabwe kunoekwa achanga kukwidzwa zvanyoka chamagavano tiri kusvika zvekare ikoko tichitaurirana nevakuru vacho kuti tionesane kuti toita sei totaragwara ripi kuti paise fizi dzinobhadharika neruzhinji rwezimbabwe
kuparamende muri kutaurirana navo sei chaizvo zvii zvamuri kuita kuti vanzwisise chichemo chenyu
kudare reparamende tichaendesa petition tine petition yatadhizaina yatagadzira tichatenderedza muvadzidzi toona kuti zviuru nezviuru zvevadzidzi zvasaina petition iyoyo kana zvasaina petition iyoyo tichaendesa kudare reparamende nyaya yedu yonosimudzwa mudare yodzeyewawo nevanogadzira mitemo
tichitarisawo zviri kutaurwa negurukota rinoona nezvedzidzo yepamusoro muzvinafundo murwira vari kutika mukatarisa mari dzacho dzinenge dzichibhadharwa kumayunivhesiti hadzisi kunyanyochinja nekuti dzinenge dzakangoiswa pachikero chedhora remunyika chedhora rekuamerica nekudaro hapana zvachinja ndiyoyo mari yamagara muchibhadhara kunze kwekungoti dhora remuzimbabwe riri kushaya simba
vamurwira ndinoshaya kuti dambudziko ravo rinobva papi nekuti isu tagara patinotaura navo tinoti ivo navamutuli navamutuli nodo ndivo vanofanira kunge vachiita nhaurirano dzekuona kuti zvofambiswa sei kana vachida kuti mari dzemuzvikoro zvepamusoro dziwedzerwe nekuti hazvina musoro uye hazvishandi kuti ukwidze mari inobhadharwa nemudzidzi uchiendesa pamadhora ekuamerica anosvika 700 iye mubereki wake achitambira mari inokwana madhora ekuamerica 200
munyori mukuru werimwe sangano revadzidzi rezimbabwe national student union vaboris muguti vange vari parunhare muharare nablessing zulu westudio 7 Sangano reWorld Food Program WFP rinoti kunyangwe hazvo uwandu hwevanhu vanogara mumadhorobha vanoda rubatsiro rwechikafu huri kuramba huchikwira gore rino richangokwanisa kubatsira vanhu zviuru gumi kana kuti 10,000 sezvo homwe yaro isina kumira zvakanaka mutauriri weWorld Food Program vatatenda macheka vaudza Studio 7 kuti World Food Program iri kubatsira nekupa vagari vemumaguta ruzivo nezvikwanisiro kuti vakwanise kurima vachishandisa mvura chete pasina ivhu kubva muna kurume kusvika muna nyamavhuvhu World Food Program yange ichipemhera Zimbabwe mari inosvika madhora ekuamerica mamiriyoni makumi matatu nemaviri asi yakangowana mari inosvika mamiriyoni mana chete vamacheka vanoti World Food Program iri kubatsirawo mukudzidzisa vanhu kuti vakwanise kuzviriritira kupfuya huku kurima hoa uye kukwanisa kugadziridza zvinonetsa voga pasina rubatsiro
vhiki radarika hurumende yezimbabwe yakaparura chirongwa chefood deficit mitigation program ichiti iyo icha batsira vanhu vanosvika 3.8 million zvikuru sei nechibage kumaruva nyaya yenzara inoratidza kuti yashungurudzawo zvakare vagari vemumaguta nekuda kwekuti tikatarisa pasure patati changobvapa mitengo yezvinhu yanga iri kukwira totarisa kuti ruzhinji rinogara mumadhorobha chikafu chavo vanochiwana kumisika vamwe vanoita zvekutengesa atingati mavhenda ende vamwe vanowana chikafu chavo kubva mumapurazi asi nekuoma kuri kuita zvinhu pasi rese nekuda kwezviri kuitika munyika yeukraine ruzhinji rwezimbabwe runoratidza kuti rwakatarisana nemitengo inoratidza kuti iri kukwira tichitarisa mumwedzi yapfuura tisingazozivi kuti mumwaka inotevera zvinhu zvacho zvinenge zvakamira sei tiri mubishi remushandira pamwe rekutsvaka nzira dzekuti tese vanosibatsira vanhu kuti vaone zvekutya tonatsoita sei kuti basa irori rifambe zvakanaka uye titi zvikwanisiro zvese zvatinazvo zvibatsire kuti tisvike kune umwe neumwe munhu achange asina chekudya muZimbabwe.
Vamacheka, tinoona kuti rubatsiro ruzhinji runoenda kuvanhu mumaruwa. Mumaguta makamira sei nenyaya yezvekudya?
Mukacherechedza muchaona kuti mumaguta vanhu vanogara mumaguta, mumatunhu emumaguta, vari kusanganawo zvakare nedambudziko renzara sezvo zviri kungoita vanhu vari kumaruwa. WFP homwe yayo haina kunatsosimba kuti ibatsiridze vanhu ivava kuti vanatsokwanisa kuwana kudya kwakakwana. Chirongwa cheWFP Urban Cash Based Assistance Program chichakwanisa kungobatsira vanhu vanokwanisa kusvika ivo 10,000 pamwedzi. Asi tikatarisa gore rakapera, WFP yaikwanisa kubatsira vanhu vanosvika 360,000. Asi iko zvino nekuda kwekuti hapana zvikwanisiro zvakakwana, tichange tichingobatsira vanhu vanosvika 10,000. Sangano reWFP ranga riri kubetsera zvakare mumadhorobha vanhu kuti vakwanise bata-bata vachiita zvakasiyana-siyana, zvakafanana nekupfuya huku, kurima hohwa, kushandisa iwatoti mahydroponics, kunova iko kurima pasina ivhu muchingoshandisa mvura chete. Asi chirongwa ichi nekuda kwekuti hapana mari yakakwana, tichange chichidzorwa kuti chibatsire vanhu vashoma, tichitarisa zvachaisimboita makore apfuura.
World Food Program inowanepi mari yokubatsira vanhu vakawanda kudai vamacheka?
Kubatsira kwedu vanoshayiwa zvekudya muZimbabwe, tinobatsirwa zvikuru sei nemari kubva kuhurumende yeUnited States, nehurumende yeGermany, nehurumende zvakare yeJapan.
World Food Program ine zvimwe zvainobatsira nazvo here kunze kwekubatsira vanhu nechikafu?
Kunyange hazvo WFP ichibatsira zvikuru sei vanhu vari kutambudzika vari kushayiwa chekudya munguva yenzara, WFP inobatsira zvakare vanhu kuti vagone kuzviriritira, vagone zvakare kuva vanhu vanogona kusangana nematambudziko vasina kupiwa yamuru nesu, vawane zvakare kudya kwakakwana, kana vachirima varime zvinhu zvine kudya kwakakwana, vave vanhu vanogona zvakare kuzvimirira zvichida nekutengesa-tengesa nekumwe kurarama, vachirarama upenyu neutano hwakanaka, vachikwanisa kuzvimirira. Tine zvimwe zvirongwa zvatinoita zvinosimbisa yatinoti climate smart and nutrition sensitive agriculture and entrepreneurship, kuti vava vanhu vane utano hwakanaka, vanokwanisa kuti kunyange mamwe matambudziko anoita sekusanaya kwemvura kana nzara akauya, vanogona kungozvimiririra vari vega vasina ruyamuro rungabva kuWFP.
Avo vange vari mutauriri weWorld Food Program vatatenda macheka vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Bepanhau reHerald rine nyaya yekuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kusimuka nhasi vakananga kuKenya kunogadzwa kwemutungamiri wenyika iyi mutsva vaWilliam Ruto kuMoi International Sports Center. Dare repamusoro-soro renyika iyi rakapa mutongo wekuti vaRuto vainge vakunda vaRaila Odinga pasina kubiridzirwa. VaOdinga vainge vakwikwidza kukundwa kwavo mudare iri. Bepanhau remasvingo Mira rine nyaya yekuti kanzuro yemasvingo yaparura urongwa hwekuvaka chipatara chezvirwere zvekutapurirana, kana kuti Infectious Diseases Hospital. Chipatara ichi chinonzi ndechemari yemamirioni mashanu ekuAmerica, kana kuti $5 million. Mabharani mukuru wekanzuru vaEdward Mukaratihwa vakaudza bepanhau reMira kuti hurumende yainge yavapa mvumo yekuvaka chipatara ichi. panhau rechronicle rine nyaya yekuti zvimwe zvunhu zvakabiwa chipatara cheUnited Bulawayo Hospitals zvazara huruva nekusashandiswa nechipatara ichi. Zvinhu izvi zvakapiwa chipatara ichi painyanya kunetsa chirwere cheCOVID-19. Zvakapiwa chipatara ichi nemasangano akaita seUnited Nations, Rotary Club nemamwe zvinosanganisira mibhedha zvinoshandiswa pakusununguka vana nezvimwe. Bepanhau reNewsday rine nyaya yekuti gurukota rinoona nezvekushanyira kwenyika vanovizita Mangaliso Ndlovu vari kukurudzira vari mune zvekushanyirwa kwenyika kuti vagadzirise zvivakwa zvavo kuti vakwanise kuramba vachikwekwedzana nevamwe zvakasimba. Kuita izvi panonzi panoda mari inosvika mamiriyoni makumi mana nemana ekuAmerica, kana kuti 44 million US dollars. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Indinoti, nai vatungamiri vezano, amuna moyo here? Moyo makaisepi? Moyo makarasha here? Kana makarasha kadzosaika moyo wamakarasha. Vedu vana veZimbabwe tatambura. Tatambura vana veZimbabwe. Tiri kuno kumiri kwemakungwa tikutsvaga kurarama. Munodareiko? Munodarirei kwavedu weye? Tichitinzwirewo dzidzi nguva yakwana, nguva yakwana, nguva yakwana. Tinzwirewo dzidzi vedu weye, tinzwirewo dzidzi. Munotiuraya tose here? Tazama kuita musangano, tazama kuenda kumarali, maputita mabhomba, kana mazora yachamisa wacho munoti tidiniko, munoti tidiniko, tofa tichitambura here? Zvakakuitiraika kuramba tiri pasi peunhapwa hwenyu, kuramba tichitongwa neudzvanyiriri hwenyu, zvakakunakiraika? Musadaro vedu we, Mwari ngakuwanirei nyasha vanhu vezanupiyo, tatambura zvakwana.
Makadii pastudio 7, makadii pastudio 7. Zvinotaurwa nevanhu veZANU-PF avo vanosapota ZANU-PF avo kuti nyika yakanaka, vanotafadzwa mugwadi. Nyika yakanaka kwavari ivo, noti kwatiri isu vanhu. Mukatarira kuti Zimbabwe ndoine vanhu vakatiza munyika, vakawandisa, maZimbabwenzi akawandisa ari munyika dzakasiyana-siyana. Ndozvinongoratidza zvoga kuti Zimbabwe inga kuchena. Ndozvinongoratidza zvoga kuti muZimbabwe muri kutamburwa. MuZimbabwe hatina rugare, hatina. Vari kudya ndivo vari muZANU-PF. Ukapikisana neZANU-PF waipa, vari kudya ndivo ivavo. Vanatafadzwa mugwadi nevamwe vake ivavo, vanozivana vega ivavo. Haningori maZANU-PF ndo vari kuguta. Isusu hapana chatiri kuwana. Zvataura chamisa ndazvinzwisisa chaizvo kuti vana veZimbabwe vari kutambura, vari kunze kwenyika, vari kutambura. Ndatenda.
Pastudio 7 apo, mamuka seiku. Ndinorwadziwa mhani nokuramba tichitizirwa kwemarari edu mhani macitizens, especially nenyaya yebhombu riri kunzi rakandwa nemazanu iri. Ko mapurisa vanei varipikwa? Ndo vanochengeta vanhu parari here? Vadii kusunga munhu? Hazvinakidzi mhani. Look what happened kunana uzumba wakaenda president iko nekurari yekugokwe kubuyuni kabuyuni. Hazvinakidzi izvozvo. I think panofanira kuva ne security in place inenge ichibatana izvo, especially mapurisa ane achinzi ane akachengeta vanhu ipapo. President, speech ya president ndainzwa yakanaka, asi I feel like vasiyirira kutaura nyaya yedzenyatsime 16 Honorable Skala Stole nevamwe vese vaya kuti we demand their immediate release. Zvanyanya izvi. Ndini Maridza kuJoburg.
Kwakuita kuvashayaka uku kutsvaga uta nemugata akuru weZANU-PF. Movhiti ndedu movhiti movhiti. Imi kana makafunga chai munyika yese iyi nemovhiti mashomashoma akadariwa. Movhiti chavo 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 vari kutsvaga kuti zvinhu zvifambe chavo, havatombouye kukwese kwamune makaungano. Ende nhasi mukadhaindi ekuerekishini kumunorohwa nemovhiti enyu yekudyiwa zvokuti munonyara nazvo. Movhiti chavo chavo ane fokasi dzinoshanda havhotiri ZANU-PF. Iwo makamina wachi kuhedhikota kwenyu kuya. Kana takuenda kuerekishini kwanonovhotera mamapato, havhotereimamunangaku. kungotsvaga kudya chituku shuwa zvamakuita zvakadzati maakupererwa izvo
ndokumbira mundisvisiro shoko iri kuna wachamisa iri ndokumbira kuti wachamisa kana makuita marazi enyu kana makuita marare especially kumamisha kana makuita marare enyu edzai nepamunogona kuti kana masvika musaipinde muwana number 1 number 2 kana masvika imimi mota inenge ina wachamisa kana dzikaita 3-4 zoenda kukomberedza stage iwo wanongodzika nekukwira pa stage pawanenge wachizogara pave nesecurity yakati wandei kana even pasecurity yavo pakaedzera vamwe 30 zvinogona kuvabatsira number 3 kana wakubva pastage dai wati time yavanobva pastage vanhu vanenge vakagara ivo vopinda motikari motikari padzinosimuka vanhu vosara waita se usimukawo number 4 vachamisa pavanokwira pastage dai pakava nedistance kana iri over 30 meters vanhu vagari kure nawo nemake kuti izvi ndazvitaura nenyaya yekuti pane urongwa huripo hwekuti kunyange vachamisa pavachaso wadeko vari pastage kune vanhu vachashandisa kuti panenge pachingoitwa disorder pai pacharira pfuti so
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika mutumbi wamambokadzi Elizabeth vechipiri wakasvika nezuro kuEdinburgh kubva kuBalmoral Castle kwavakafira nemusi wechina vanhu vari kutarisirwa kuonekana namambokadzi nhasi paSt Giles Cathedral mangwana mutumbi wamambokadzi Elizabeth uri kutarisirwa kutakurwa nendege uchiendeswa kuLondon uko vacharadzikwa mauto emuUkraine anonzi atora maguta akawanda mudunhu reKharkiv riri pamuganhu neRussia uye mauto eRussia akawanda aurayiwa mamwe achikanda zvombo pasi nekutiza mutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky vanyomba mauto eRussia vachiti akaita zvaanogona chaizvo zvekucheuka nekuita chitsoka ndibereke vaZelensky vange vachitaura mumashoko avo kuvanhu venyika yavo zuva roga roga Russia inoti iri kubvisa mauto mudunhu iri ichisimbaradza vari kurwa kuDonetsk muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nezuro vakatungamira nyika yavo mukurangarira vanhu zviuru zvitatu kana kuti 3,000 vakafa pakapambwa ndege nechikwata chinopfurikidza mwero cheAl-Qaeda ndokudzishandisa sezvombo zvekurwisa ndege idzi dzakashandiswa kuparadza World Trade Center muNew York City, Pentagon muArlington, Virginia uye imwe yakazodonhera mumunda kuPennsylvania. VaBiden vakati zvakaitika izvi zvinopawo dzidzo yekuti zvakakosha kurwira utongo hwejekerere muAmerica kwete musi wa11 gunyana chete asi kuti mazuva ose. VaBiden vakati vakuru vakaronga kurwisa America vaOsama bin Laden navaAyman al-Zarawi vakaurayiwa uye havachakonzerezve kusagadzikana muAmerica. Mukuzeya nenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata chizvarwa cheZimbabwe chinogara kuPennsylvania kwakarwiswawo vaNicholas Mada.
Ndinoona zuva reSeptember 11. Ndichiona kufamba kwaita mazuva kuti gore rega rega kubvira ipapo 2011 zuva iri rakakosha kunyika yeAmerica, nekuti kutangira kuvakuru vakuru venyika zvichidzika pasi, munhu wese anouya pamwe chete vachikoshesa chiitiko chakashamisa nyika yese, chakazezesa nyika yese. Saka zuva iri rakakosha zvakanyanya kuzvizvarwa neshamwari dzeAmerica dzese kunge tichicherechedza zuva irori.
Mungarangarira zvamaita musi wakabhombwa uyere?
Kuno kuPennsylvania musi wacho ndinorangarira wanga uri muvhuro. Zuva rakacheka nyika, ndichitovawo pabasa. Saka kazhinji nevandaishanda navo taiterera radio station, saka ndobva tatonzwa kuti pane zvapwanywa kuNew York nekuPennsylvania. But zvaitarisirwa kuti zvaifanange zvakazoti nyanyei kuno kuPennsylvania kwedu, asi hazvina kunyanya. Asi Pennsylvania tange tiri kuvhunduka zvakanyanya kuti zvainge zvaitika izvi zvaikwanisa kunge zviri kunangana nedzimwe nzvimbo dzakawanda, asi nekuda kwekufambiswa kwakaitwa shoko racho nezvakaitika nguva iyoyo, ndinoona kuti nyika ino yakasumuka kuti vakwanise kunge vava nerujeko rwekuti zvimwe zvinhu zvakada zvinokwanisa kuitika. Vakaisa tinoti mamezures I think akawanda kunge vakutanga kutarisira zvinhu zvakadaro, asi vanhu vadzikama zvakanyanya nekuziva kuti vakuru venyika vanoisa kukosha kweupenyu hwevanhu. Saka izvozvo ndoona kuti ndo mamezha akaiswa iwayo ekutsigisa vanhu nekudengenyeka kwanga kwaita ugaro nekuda kwezviitiko izvozvo.
Imi pamunenge muchifamba nendege munonzwa kusununguka here kubva zvakaitika chiitiko ichi, kana kuti munenge muchimborwawo nehani?
Mazuva ekutanga mukomazulu ndaivhunduka zvakanyanya kunge ndichifamba mumastates akasiyana-siyana nendege muno, asi ndinoona kuti tine rusununguko rwakanaka chaizvo. Ndine kudzikama kwakanyanya nekuti matarisiro avanoita munhu wese zvake anopinda mundege, kusanganisa nevanotyaira nevanoshanda imomo mundege, vese vanhu tose tinotariswa zvakanyanya zvekuti hapana mikana yekuti munhu anokwanisa kupinda mundege ane zvinhu zvinokwanisa kunge zvichitidzorera pane zvakaitika musi wa 11 September 2011.
Chizvarwa cheZimbabwe chinogara kuPennsylvania kwakarwiswapo panguva yeSeptember 11 vaNicholas Mada vange vari parunhare kuPennsylvania naBlessing Zulu weStudio 7. Yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano revadzidzi reZimbabwe National Student Union rinoti richasvika kuvakuru vehurumende nenyunyuto pamusoro pekukwidzwa kwemari yedzidzo kotoro rino. Sangano reWorld Food Program rinoti gore rino richangokwanisa kubatsira vanhu zviuru gumi sezvo homwe yaro isina kumira zvakanaka. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande ndichikusiyai muina Chris Gande nenhau dzeIsindebele.